Mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanu PF vaRobert Mugabe vavhota nenguva dza 10 mangwanani paMofu Primary School mumusha weHighfield. Ukuwo mutungamiri weMDC Huru vari zvakare mutungamiri wenyika vaMogeni Tsvangirai vavhotera paMount Pleasant High School zuva roda kurova nhongonya. Vashaura nevatori venhau mushure mekuvhota kwavaita vaMugabe vati vachapedza temu yavo yemakore mashanu kana veruzhinji vakavasarudza zvakare.
Politiking. Where they want to find a way out.
Vatsvangirai vaudzawo vatori venhau kuti vachakunda musarudzo idzi zvisinei nekusafambiswa zvakanaka kwavati kwaitwa sarudzo dzanhasi.
Today is a, as I have always said, is a very historic moment for all of us as Zimbabweans to complete the delayed runoff from 2008. I mean, they seek the same key contenders finally resolving this political crisis.
Zvichakadai, munyori mukuru muMDCT, vatendai biti, vati vanhu vazhinji havana kukwanisa kuvhota musarudzo, vachiti vanhu vazhinji ndivo vadzorwa nevanga vachivhotesa, kudarika vanhu vavhota mune dzimwe nzvimbo munyika.
People are going to a polling station. They get to the polling station where they are supposed to vote, where they registered in 2008, and they are finding their name not there. Their name is then recorded. They then go back and try to find out, but I was registered. Some are going on the internet, the many websites that indicate whether or not you are registered. They are then finding out that you are registered in Moods, you are registered in Mwenez, places where even if you had President Mugabe's helicopter, you would not reach on time. And this is the problem. So thousands and thousands of people are being disenfranchised by virtue of not finding their names on the voters' roll in the area that they registered in 2000 and where they are supposed to register. And all this is connected to the shenanigans around the voters' roll. If the voters' roll had been provided to people after the final voter registration date of the 9th of July 2013.
Vabiti, vati kuchipinge South, mazita evari kukukwidza musarudzo dzeparamende apesaniswa zvakonzera kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka.
In Chipinge South, the MDC candidate is called Makuyana. The Zanundonga candidate is called Mr. Kumbula. So when they printed the ballot papers, they put Mr. Makuyana's face where Mr. Kumbula's face should be, the Zanundonga candidate. And then they put, I think Kumbula is more handsome than Makuyana, but it's not the point. Then they put Kumbula's face on MDCT where Mr. Makuyana is supposed to be. And so people are confused. We ask that they stop the voting. In some polling stations, it was stopped. In other polling stations, it was proceeding. At the present moment, you now have a situation where the constituency is in quandary. In some places, voting is taking place. In some places, it's not taking place. But how on earth in this day and age of ICTs does one make such elementary mistakes? Is it genuine? Is it bona fide? Is it an honest mistake? I don't think so.
Zvisinei nekuchema-chema kuri kuita MDC nemafambisirwo aitwa sarudzo dzanhasi, vaMugabe vati yave garo ziva kuti MDC inoyema pasina chikonzero.
Why not? I mean, don't you want me to serve the whole term? What am I elected? Why should I offer myself as a candidate if it is to cheat the people into resigning after?
VaMugabe navatsvangirai vari kusangana musarudzo yemutungamiri wenyika kechitatu. Vaviri ava vakasangana musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2002, iyo inonzi nevakawanda yakabiridzirwa, izvo zvakaita kuti vatsvangirai vakundwe. Vakasangana zvakare muna 2008, vatsvangirai vakakunda vaMugabe asi vakatadziswa kuenda kuState House nepamusana pemutemo unotara uwandu hwemavhoti anoita kuti munhu agadzwe semutungamiri wenyika. Izvi zvakaita kuti paitwe sarudzo yepiri yemutungamiri wenyika, iyo vaMugabe vakazosara vari vega mushure mekunge vatsvangirai vabuda musarudzo iyi vachiti vatsigiri vavo vakange vachipondwa nevatsigiri vavaMugabe. Vamwe vevanhu vakafa munguva iyi vanosanganisira Tonderai Ndira nemudzimai wavaEmmanuel Chiroto, mushakabvu Abigail Chiroto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.